A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 6th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And welcome to our segment, the Women's Roundtable. Tonight, we are discussing the issue of basic commodities and mealie-meal shortages as the country battles with drought and other economic challenges.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe. Kwamuri madzimai musakanganwe pano pachina chemadzimai.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome once again. Tonight we are discussing the continued challenges faced by most families amidst the rising prices of basic commodities and mealie-meal shortages. As the country battles with drought and economic challenges, how are families surviving? That's what we'll be discussing tonight, sir.
The latest data from Zimstats shows that Zimbabwe's poverty datum line increased by 14.5% to $4,188 in December 2019,
and this means that an average family of five, which required $4,188 to meet their basic needs during that month, in November the line stood at $3,656, although labor is higher.
Some rural teachers say its members will report to work only once in 2 weeks due to financial incapacitation.
And the government says it is in the process of aligning wages and prices to ease economic wars. The new tripartite negotiating forum comprising government, organized business and organized labor held its inaugural meeting yesterday, tackling the issue of erosion of the purchasing value of wages and salaries due to price increases.
And the meeting discussed at length factors such as currency stabilization, the poverty datum line, and the three-tier pricing system used in some sectors of business, and agreed on several issues to do with the economy and other factors.
However, no agreement was reached on the formula to link wages and salaries to inflation, and this has been referred to the technical team for further discussion.
This is happening as the World Food Programme, which is mobilizing funds to feed the needy in the country, recently said Zimbabwe is in the throes of its worst hunger emergency in a decade, with half the population seriously food insecure. How are families making ends meet? Yikho-ke esiyabe sikucubungula-ke lamhlanje ntambama lapha ukuthi indlala ilokhu iqhubekela phambili elizweni. Siyabona-ke ukuthi abantu bathi iholo liphansi aleneli ukuthi benelise ukuhlawulela zonke indingeko zabo. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi laba balisi ikakhulu izisebenzi zikahulumente eziningi sezikhalale umsebenzi, kodwa abakhalalanga ngokwazakalayo ukuthi abasayi emsebenzini ngokupheleleyo. Sibonile ababalisi bemaphandleni, laba ababevele behamba amalanga amalutshwana ngeviki, sebehamba amalanga ilanga elilodwa kuphela, okusho ukuthi amalanga amabili ngamaviki amabili ukuthi bengaxotshwa umsebenzi. Ngani? Ngoba iholo labo alenelisi ukuthi libaphilise. Yibo-ke labo phela imuli esikhuluma ngazo. Sikhumbule ukuthi ababalisi laba ngomama, ngobaba, balabantwana, bayababhadalela indleko zabo zonke. Njalo siyabona ukuthi abanye vele lemsebenzi bavele abalayo ukuthi bathengisa iloba yini abangayibona engabancedisa ukuthi benelise ukuhlawulela indleko zabo. Ngakho lokho-ke akulula. Inhlanganiso ezizimele ezifana labo European Union, labo World Food Programme, zithi zisadinga imali yokuthi zinike imuli lezi ukudla, njalo okunye zilakho vele zivele ziyakwaba, kodwa imali ngeyokwengezelela ukuthi kuqhubekele phambili uhlelo lwabo lokunika abantu ukudla. Ngakho sicela ukuthi lapho khona nxa usilandela lapha kukhasi lethu le-Facebook, usiyele inombolo zakho kumbe umbiko wakho ofuna siwubale emoyeni. Sizawubala emoyeni kumbe inombolo zakho zocingo sizokutshayela ucingo sikubuza ukuthi kwenzakalani. Njalo siyakhuthaza abesifazana, umama, ukuthi labo bebale inombolo zabo bephatheke kulolu hlelo ngoba ngolwabo sizwe ukuthi baphila njani kodwa sivimbele umuntu ngakho ke siyathemba ukuthi lizakwenza njalo mavini
aiwa kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai tiri kutarisa isu nzara iri kunzi yatekeshera munyika tiri kutarisa kuti veruzhinji nyanya madzimai zvii zvavari kuita kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika mumadhorobha uyezve nekumamisha pari zvino vanhu vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mhuri hadzisi kukwanisa kunge dzichidya katatu pazuva sezvaimboitika manguva yapfuura nekuti chikafu hachisi kuwanikwa zvinhu zvakadai sehupfu hazvisi kuwanikwa muzvitoro uye pazvinowanikwa hazvisi kutengeka regai timboenda kune vamwe amai vari kunoton vanga vari kutaura ivo kuti vakutoita basa rekutengesa mabhodhoro kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe iyo ichiwana cheruviri vakataura nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi
Mungatsanangurira kuti mhuri yenyu yamuinayo pano imhuri yakakura zvakadii
ndinazvikuru vangu 5 nevana vangu 6
chikoro muri kuchikwanisa here
hatisi kutombochikwanisa chikoro zvivana vasi kuenda kuchikoro
saka tingati mukunhonga zvigubhu nekutengesa mishonga yamuri kutengesa iyi muri kukwanisa here kunge muchipa vana chokudya
chokudya chacho semari iri kunetsa iwo ukangowanawo pamwe tikazhinji vachitorarawo nenzara tenge tawanawo vakatengawo mushonga wacho towanawo kutenga gazebo wacho waakudhura zvabvibva kuita 170 saka zvinhu zvacho zviri kunetsa
aiwa apo tiri kunzwa vamwe amai vari kutaura ivo vari kunoton vachitiwo vari kutoita basa rekutengesa mishonga uyezve nemabhodhoro anenge asina chinhu kuitira kuti vawane cheruviri vari kuti ivo pari zvino vari kutotadza kuti vawanikwe vachitenga zvinhu zvakadai sehupfu regai tiende kune vamwe amai zvakare tinzwe kuti vari kurarama sei kudunhu ravo kwavari
hupfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndinegara nevana havashandi semataurire ati kuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chai chai kuti uiwane ini ndinongozobvisira ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mongoitana kadimbu dimbu moona kudya
po tiri kunzwa kune vamwe amai varivo vari kumashonaland west vachitaura ivo kuti vaakutorarama neupfu hwetsaona hwavanotiwo vanotenga padiki padiki uyezve vari kutaura ivo kuti mhuri yavo yakungodya kamwe chete chete pazuva nekuti upfu nezvimwewo hazvisi kuwanikwa saka vari kutivo nzara yatekeshera mudunhu ravo remashonaland west saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichiona kuti sangano reworld food program nemamwewo ari kutaura kuti ichokwadi pane vanodarikidza 8 million munyika vari kutarisana ivo nenzara uyezve vari kuti ivo vane kumwewo kwavachange vari kubatsira kana paine vari kuwana rubatsiro uhwu mudunhu mavo munogona kuuya monyora nhamba dzenyu ipo pano togokufonerai kuti tinzwe kuti muri kubatsirikana sei nekuti pane vamwe vatakambotaura navo ipo pano vachiti vari kuwana zvinhu zvakadai sebhinzi nemapfunde nezvimwewo kuitira kuti vararamise mhuri saka ziyai zvokuita muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tibva tawanikwa tichinzwa zvamuri kutaura uyezve vamwewo vanenge vakwanisa kunge imi mukapinda muchirongwa vakunzwei zvamunenge muri kutaura sta
Yebo ke sibakhona njalo abanye ababekhuluma ngodaba olufanayo asizweni ukuthi bebesithini abesifazana.
Njengoba ngiphe umphoro wokho ngisithi anathi chewo. Kule khula yasalambichaya yafaka impupu. Ngise ngifaka ipaniso faka amalahle kungasikho.
Akula nto esidlayo singaphuma umbona lo yiwe sigayisa wona kade sibazinika amabele abolileyo. Okubomvu okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasithatha kufuna imali. Nxa kufuna imali, imali yakhona kawula. Yikho ubona senza iplani usuke uye lapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla. Abazukulu bathola ukudla bevile esikolo.
Hayi, izifuyo vele akusala. Akusela izifuyo vele. Sezifile zaphela. Ngisele nje ngu 2-3. Ukuthiwa kule zifuyo khona.
Thina sasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so. Izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singalanto zokulima.
Ngingulilieni Ndlovu, ngihlale eGwenyimo. Sifele izifuyo asilalutho lokuthi umbe loba lendlala njengoba inje ukuthi singathengisana ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo njengoba le dam loneli yikho lisina khathi esizulu amanzi ikho siwathola khathesi
lapha mntanami ngilahlekele ngoba angisela bani ongangincedisa umkami wabhubha sonisele labantwana labazukulu. Zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi-drought lamanzi abengasatholakali ezinye bezibhalela zibanjwa ludaka. So yikho kuyiqondileyo.
Yebo ke lapho besizwa ke abantu ababekhuluma le Studio 7 ngokubahluphayo ezigabeni zabo bekhuluma ke le ntatheli izindaba zakhona phake emsakazweni. Njalo sizwa kuthi ecingweni sile umhlonishwa wethu wakuqala uKhansela Lilian Mlilo wakobulawayo. Siyakwamukela yenthembo bazwile abantu ade bekhuluma lapho basemaphandleni bekhuluma ngokubahluphayo ngendlala. Uthini ngokwenzakalayo?
Indlala ikhona sibili. Hayi umumo awukho rayithi sibili izinto ziyadura. Izulu kakula kathesi. Ngimzwile uLibenzo lapho ekhuluma ukuthi vele lezifuyo ziyafa akulanto erayithi. Ngizigugu enganikhuluma njengomuntu emakhaya. Kuyafanana lakhona into emadolobheni. Indlala ikhona abantu sebephila ngokuthengisa, sebephila ngemakhethi. Ukuya uyaliwodi tamatisi lidula la uphinde ukuyizo lithengisa lidula sikwenze ukuthi uthole iprofit ukuthi la uphile uthenga impuphu yena lesidula kunzima sibili akuphileki.
Yes, siyeza ukuthi labo bebekhuluma besemaphandleni uqala kwakungani indlala yikho lapho esuka ibhahe khona kakhulu. Khathesi ke sokunjani singathi indlala sokufanana yini le madolobheni?
Sokufana le madolobheni. Ngizwe ngithi emaphandleni engxenye kungabe kungaba ngcono ngoba emaphandleni ngalingasesesesezi izulu bayadobha olude bayadobha odelele. Lapha emadolobheni ngoba lingaze lifafaze izulu siyathola amanzi kuphela ngaphandle kwalabo abalama-community gardens yibo abangasesaiva ngoba bayakwanisa ukuzilimela imbhida yabo yokuthi basezaive labo baphile. Umuntu abesekwanisa ukuthi athenge impisi ngokuyimadlana khona lokhu ayazi ukutholile engxenye ethengisile umbhida wona lo i-community garden.
Yes, sesikhuluma ngama-community gardens wona lawo abantu abaningi bayafinyelela yini njalo i-councilor ibathathelanga yini ngoba kwaye kwangani kulodaka kunganakubhedakala ukuthi uhamba njani alokhu ekhona lokhu esebenza ngemfanelo abantu bonke bayenelisa yini ukuwathola nxa besenelisa bengabhalisela?
Ye, abantu abaningi bayawathola ama-community garden. Akusoqiniso lokho ukuthi i-council yayisithathela abantu ama-community garden. Abantu akhona ama-community gardens esi-council ayimhlobo etshiyeneyo. Kulamanye angabhadalelwayo ku-council ayi-free kuma-communities ukuthi abantu bayazilimela bayenze konke abafunayo kuyabe kulezibhorane futhi khona lapha kube sokusibe namanye aliswayo aliste to council ukuthi nalabantu babe belima bebhadala nje imadlanyana yona leyi engange kumbe 20 pond ngenyanga belima khona lapho yabo bayasurviva khona labo abantu ngoba bayazilimela imbhida yabo bethengisa.
Yebo ke manje ke sesikhangela abantu makhaza khonapho edolobheni baphila ngani siyananzelela ukuthi labo abasebenzayo bakhala ngeholo eliphansi pho umuntu nxa ivele engasebenzi kungelanto ayenzayo kuyina okumphilisayo le muli yakhe.
Kuzima kakhulu ukuphila nxa ungasebenzi abantu babe sebephila ngakho khona lokhu ukuzilimela kumagardens zona le engikhuluma ngawo bethengise yikho ngibona engani kulezi nsuku emadolobheni ukuphila kwakhona okunzima lokuphila nge-market nxa ulakho kuyimali khona lokho kokuthi ohambe ewoda ngoba le market yakhona nxa sisiza abafika khona ngala kusabambeki itamatisis umuntu ekutele sithi ulithenge nge-100 and something pond 150 pond 100 pond uyathengisa ngemalini itamatisi lodwa ubunzima sobukhona sifika emadolobheni.
Ye njengamakhansila kule nhlelo eliphatheke kuzo ukuthi linike abantu okuhle.
Ye ziba khona inhlelo siya kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kube lamadona azoncedisa avela nje kwezindawo bebona ukuhlupheka kwezakhamuzi khona lapha emadolobheni amadona layo asincedisayo ngoba bayabuya lomumbu abantu bashehlelane ukuthi wonke umuntu afumanise ukuthahle abanye basinika impuphu ukuthi abantu bafumanise ukudla ukuthi badle yikho ngibona ngani yikho abasizakala khona abantu emadolobheni ngoba lokhu kuyabe kungelambada lekhitshwayo kuyabe kuyikudla ukubiswa ngodona.
Yebo kuyezwakala sizabuyela njalo kubo lokhu bambile khonapha ecingweni sizwe okuningi ngalawo madonors akhona sidedela abanye
ayiwathi nokuchingamidza iyi amai Honorable Linette Karenye vanova ivo mumwe wavatevedzeri vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pano pachirongwa chedu. Alo mai Karenye.
Alo.
Aiwa tiriwadi zvedu tinokuchingamidza ipo pano pachirongwa chedu.
Aiwa ndinokukwazisa wakadi zvako nevasi.
Aiwa tiriwadi mai Karenye muri kunzwa iri mudandaro yezvinezvi vanhu vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika nhasi tinonzwa kuti manga muri kuchinoi nebato renyu mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona mukufamba kwamuri kuita panyaya yenzara iyi.
Mukufamba kwatiri kuita mavhenasi ichokwadi kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka zvaakurakidza izvo kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvinoti vanhu vese vemuZimbabwe vadye vachiguta uye umwe naumwe ave neupenyu huri nani pamusha pake zvinova zvaakushamisa kuti kare taiziva kuti nzara kazhinji inoenda kumaruva chete bati pari zvino Zimbabwe yarakidza kuti kumaruva nemudhorobha imo macho munonzi mumagetsi ndoo matove nenzara kupfuura kumusha taakuona mhuri zhinji mavhelasi dzaakukwanisa kungomuka chete vachiendesa vana kuchikoro vasina kunwa tii nechingwa vana vaakutadza kudya chingwa chinonzi chatagara tichiziva kuti pamusha munhu wese anokwanisa kutenga chingwa sadza chairo chairo vanhu vaakuridya kamwe pazuva kazhinji zhinji kana ratowanikwa inenge riri revaya vanenge vakwanisa kutenga asi pari zvino zviri kuratidza kuti munhu wese wemuZimbabwe chero ari kuenda kubasa mari yake yacho haizi kukwana kuti atenge upfu unopinda mupick and pay unoona queue isingaiti tadzokazve pa2007 na2008 paya pataiti chero ukada kuenda kunotsvaga chikafu waitadza kuchitenga saka pari zvino upfu 10kg chaiyo chaiyo mustreet tiri kuitenga ne130rtgs vamwe ma150rtgs ukangozvitarisa wega mavhelasi unoti ko gogo vari kumusha kuchimanimani gogo vari kumusha kucholocho vanowanepi mari inoita 130 rtgs
zvoreva kuti chinhu chatove kuratidza kuti vazhinji vari kurara vasina kana chavaisa pamuromo. Vazhinji vari kurara chero vana chaivo chaivo vasina kudya porridge. Zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi mubvunzo wangu unoenda kuti kochatsakisa kuti tishaiwe chekudya chii. Ichokwadi here kuti chero iyo mvura yacho yakanaya yegore rakapera rakatadza kuti tikwanise kuwana cheuiri, kuwana chibage kana kuti zvii zvanetsa. Ini ndaona kuti haiziri nyaya yemvura chete. Inyaya yekuti tine mafarms atakatora Zimbabwe. ZANU-PF yakatora mafarms emavelas. Ukatarisa mafarms iwayo haana kurimwa. Ukatarisa mafarms iwayo vari kurendesa kune vanonzi vanogona vacho kurima. Ndoenda panyaya yechingwa chaicho chatava kutenga ne20 bondage. You ask wega mubvunzo wokuti makore nemakore taiziva kuti vana railway vaya veRMSG vaikwanisa kutakura vana wheat kubva kuna Nachikangai vachienda kuna GMB. Pari zvino wheat iyoyo haisi kana kurima. Varungu vatakadzinga muno kana kuti vanhu vatema vamwe vairima vatakatora mapurazi vazhinji vakaenda kunana Zambia. Nhasi uno Zimbabwe ndopo yoenda kuZambia ichikumbira kuwana rubatsiro vachinotenga zveikoko. Kwandiri zvinoratidza kuti kuutungamiri husina pfungwa mukati. Nekuti chaidai tichiita madiridziro. Iyo Command Agriculture yaidai ichiisa mari ikoko yemadiridziro kuita mairrigation. Asi mari idzodzo dziri kungotorwa dzichiiswa muhomwe. Saka imwe nzara yatiinayo muZimbabwe haiziri yekushora mwari kufana yekwemvura. But inyaya yekusashandisa pfungwa hurumende yezano yatadza kutungamira Zimbabwe. Nekuti pari zviro chokwadi ungandiudza kuti neikonomi mumire wayakaita neupenyu hwatiri kurarama taakupinda mukiu kunotsvaga 10 kg yehupfu.
Amaita renye tiri ipapo
mashops unowana chikafu uchitenga nemari yako paunodira.
Tiri ipapo Maika Renye, vazhinji vamwe vatanga vatambenge tichitaura navo panyaya iyoyo zvematongerwo enyika vari kutisaka imi bato renyu reMDC zvii zvamuri kuronga panyaya iyoyi, nekuti vari kuti ivo aiwa vanhu munyika vafuka mane nzara. Zvii zvamuri kuronga sebato reMDC kuti muite panyaya iyoyi?
Mukatarisa president wedu mazuva mashomapura vanga vari kumhiri ikoko kwemakungwa vachizama kukumbira vaya vanotipa rubatsiro. Nekuti dambudziko nderekuti hurumende yedu ikatarisa ganda jena kana ganda remunhu mutema chero achingoopoza vanotadza kana kumaneja ikonomi, vanotadza kana kubatsirika nevazhinji vachivatarisira. So president wedu pavakauya kunze kwenyika ikoko vanga vachitaura nevese kuti Zimbabwe iwa nerubatsiro. Mukatarisa maNGOs mazhinji anozounza chikafu vanenge vanokumbirwa nevaya vanenge vachiziva kuti tikanokumbira nekuti haungaiti shamwari yaunoti ukakumbira sauti haikupi sauti. So isu tinoenda tichinokumbira ikoko. Asi dambudziko mavelas chikafu chiya chauyazve nemaNGO vari kupoliticisa chikafu ichocho. Ukatarisa even chikafu chinotengwa nema taxpayers vevanhu vanoenda kumabasa vanochiita politicize. Tine zvihumbo hukuru. You could see kuti vamwe maMPs atori on mavideos ari viral vachiti izvo hakuna munhu weMDC kana kuti hakuna munhu weopposition party achawana chikafu. Asi ukachitarisa hachizivi chikafu chezano, chikafu chauya nemari yevashandi vanenge vachitorwa mataxes. But ZANU-PF because ndiyo inoti tiri in power vanoenda vanokontrola chikafu ichocho kumareserva. Vamwe macancellors eMDC chaivo chaivo vanorambidzwa kumira kuzogova ipapo. Asi unozviziva iwe mavenas kuti mutime yedu yatakapinda yandinorimember 70 parliament ini ndiri MP weMDC. Munhu wese weZANU-PF muchimanimani wese taiti kana dhona rauya munhu wese aiwana chikafu nekuti nzara haiziri kuMDC kana kuti kuZANU. Asi pari zvino taakuona kuti even veZANU vacho vari kutorwadziwa nenzara iyoyi nekuti chikafu chacho ichocho chavanonyima veMDC hachivakwaniriwo kakupedza mwedzi.
Batai makadaro Maika Renye, timbotora vagaule vebato reZANU-PF timbonzwa kwavari kuti kwavariwo kunharaunda yavo ikoko nyaya iyoyi yechikafu yakamira sei, nezvamanga muri kutaura kuti chikafu chinenge chauya chiri kuwanikwa chisingapiwe vamwe vezvematongerwo enyika. Vagaule, tinokuchingamidzai pachirongwa.
nimefara kuti kimboi nene.
Ehe, manzwa zvekutaura mai Karenye. Panyaya yechikafu zvakamira sei kudunhu kwamuri ikoko?
Kwatiri kunoku kuri nani.
Mhm.
Yes. Ndanzwa mama mtauti ndiye responde zvataura namai Karenye.
Ehe.
Ehe. Nyaya iripo ndiyo kuti pamwe ichokwadi zvinhu hazvina kumira mushe zvinhu hazvina kunaka zvina kutinakira muno muZimbabwe kune zvinhu zvakawanda zvisina kumira mushe kuti dambudziko riripo nderokuti mvura haisi kuwanikwa mvura haisi kunaya zvakanakanaka kuzvichireva kuti tichapedzisira kwava nenzara vanhu iye zvino vanhu vari kutambura nemhaka yekuti chikafu hachisiri kuwanikwa vanhu nzara kumadhorobha nekumarezevha but zvinorwadza ndezvekuti vanhu vanopoliticisa zvese kuti vanhu vataurira nechokwadi handizivi kuti vanhu vanopedzisira vatungamiri vechitaura zvinhu zvisirizvo semai Karenye achitaura kuti vanhu vanopoliticisa chikafu hurumende iripo yavamunangagwa hakuna munhu anopoliticisa chikafu chikafu chiri kupiwa munhu wese ende munhu hakuna munhu ari kusarudza kuti ndiva nani vepati yakati hakuna zvakadero ndiona nzi hazisi chokwadi kana tike vanhu vakatarisa tinotoda kuti titore nguva iyi titaurire vateereri zvinhu zvirizvo hatidi zvokumboadvansa maagenda zemapati political parties edu hatitaurirei zviripo tichitaura tichiona kuti toda kubatsirai sei vanhu vanhu vezimbabwe vane dambudziko dambudziko riri guru nderekuti isusu hatisi kuda kubatana tofamba tichitaura zvisirizvo nenyika yedu tichitoropodzana tichiita zvakawanda wanda izvo zvino zvinokorodzera maproblemu akawanda isusu ngatibatanei mazimbabweni nyika iyi ndeyedu tese iyi tinoda kuti tibatane tiramba takabatana tigadzirise zvinotineka munyika inedu hakuna munhu achauya kubva kumabvazuva kuti kupi kokuti kudenga kokuti kupi kuti azotigadzirisa nyaya dzedu ngatitangei tizigadzirisise isusu tirege kutaura zvisirizvo titarise nyaya dziripo and exactly what is there on the ground vanhu people NGOs to come in the government to invite NGOs kuti NGOs ngaauye azotibetsera hurumende ngaitibetsere tiwane chikafu vanhu vararame kumadhorobha nekumaruva hurumende ngaite mazano okuona kuti hakuna munhu achafa nenzara nezvataurwa napurezidendi izvozvo toda vanhu vanobatsira purezidendi iye zvino ngatirambai sevana vezimbabwe tiriramba pamwe chete kuti tiite zvinhu zvinobetsera mhuri yezimbabwe takapfuura kumaelections izvo zvokukampena izvo nezvinyaya yechikafu zvakapera hakuna zvizvozvo zvakapera kudhara nehurumende yanamudhare iyayo
aiwa regai timbokubatai ipapo vagauli regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri ari panhare pari zvino tichadzoka zvakare kwamuri rambai muri papapo esa
yevo ke siyezwa kutecengweni silo sisi uGrace siyakuhamukela kuhlela
ngiyamukela lami
ye ngikhuluma nomabani
kwabantu bezimbabwe angazi ukuthi kungathiwa lo muntu enzisa ubuhlungu kakhulu ngabantwana besikolo ukuthi kanti angeke kucampaign njengoba linali i-voice of africa ukuthi abantwana bahambe esikolo kuzisa ubuhlungu ukuthi kwamanye amazwe bengibala i-attack yasebotswana yasesouth africa ukuthi abantwana sebeyalelwa lokuya esikolo I think now is coming to a serious issue sisangi ukuthi kumele kube le-something engaziwa ukuthi kungenele ngempela ngukhampeni ngakhuthi abantwana behambe esikolo ngoba what is the future yezimbabwe ma abantwana bengahambe ezikolweni kuze bazakhula kusasa i-generation leizadlula
then abancane abakhulayo angeke sibe nabantu abazaphatha iZimbabwe kusathi iZimbabwe will go down. I think le issue yabantwana akumele iphakanyiswe okwenza ukuthi abantwana bathole education, which is really sad uma abantwana bengasahambe esikole ngoba awusela future yeZimbabwe tomorrow.
Ye, lapho sikhangela abantwana abakwamanye amazwe yini njengeSouth Africa leBotswana kumbe labasekhaya njengoba sisizwa ababalisi bemaphandleni besithi bahamba kanye kabili ngeviki
kanye ikho ngutshoyo la msisi ukuthi sekuserious ukuthi abantwana ezeholi yabantu abantwana beZimbabwe whether ungaphi uweli ilizwe eSouth Africa or even ilozwe iAfrica ezeholo really and truly ukuthi nomntwana ehambile wami great ukuthi bayahlupheka bahambe befunda sebebavaleka isikole what are they saying so ibulala ile kuzeli ikusasa yabantwana. I don't know what is in Zani, but this is serious now. It's getting into serious, especially about the no for the passion of Antoine. But in the name of the Ghana, I'm going to have this show.
Yeah, when you say Ugo Ungapi Gomsha?
Nani say UK.
Oh, what a Kayagunga?
A Kayagu boarding, Kayagu boarding, South Africa, like South Africa.
Oh, I've been sitting here in my pandemic. Bakutshela okufanayo yini nxa ubachayela ucingo?
Yeah, yonke indawo nje abantu bayakhompina into ezisibuhlungu labo abantu abaseSouth Africa labantwana bakhona ukuthi iZimbabwe izalunga kanjani abantu babuyele ekhaya. Kubuhlungu sisasikwazi ukuthi singenzani ukuthi siyenzeni ukuthi sincedise abantu bekhaya bengahlupheki kangaka.
Yebo ke, hayi siyathaba ukuthi usibe lawe kuhlelo utshone lawe usifakela umbiko wakho sikuchayele ucingo sande ukucubungula amatopic ehlukene.
Okay, hayi like siyalilandela nje siyathaba umsebenzi eliwenzayo kakhulu siyalibuyela nje insuku zonke silibuyela kenza umsebenzi omuhle ukuthi liyivoice ukuthi likhulume ukuthi abantu ngeke bebesikele ngabona lina liyakhuluma nje umhlaba wonke isakaza yonke indawo ukuthi yaziwe ukuthi abantu beZimbabwe bengafike beku-close area but libatshele abantu ukuthi you are really doing a great job. May God bless you.
Yebo ke hayi siyabonga kakhulu usisi Grace. Sizabuyela njalo ku-Councillor Lillian Mlilo we-MDC yena ku-Councillor wenjubele loBhengula. Councillor uke wakhuluma lawe ngamadona ukuthi ayabuya edolobheni lakoBulawayo ukuthi lani kelike khetha abantu. Sizwile njalo lapho bexoxa umunye wakho layo we-MDC uNkosazana Karenyi lo mnumzana believe kawule kukhona lini okunye ubuqili bezelele yake likubone yini njengamakhansila koBulawayo. Oh, asisela unkosi uKhansela Mlila. Yebo ke si umbuzo lawo siza usaku mnumzana Gawule. Mnumzana Gawule isimo sinjani khona ngapho eCholocho? Abantu balethemba yini lokuthi uhulumende uzalungisa?
Thembekile eCholocho ngapha indlala sibile emangalisayo. Indlala lesikhumbule phela sithandekile sidima kwenye indlala. Eyabunyakalwana ophelile sesingena kwenye indlala njalo umkhathi lo sesiphikile kuyakhanya nje ngoba izulu kuzofikela ezisikhathi abantu abalimanga abantu njalo vele abalalutho vele emasimini ngaze ngitsho khona okulutshana kukhona nakho kunye kwezindawo nxancana nje kuyakhanya ukuthi hayi isimo sabona sibi kakhulu. Esikhangeleleke uhulumende usetshile umongameli ukuthi uhulumende wakho uzazama kakhulu akula muntu ozabulawa yindlala. The finance minister laye ikhulumile ukuthi bayenze yonke imizamo yokuthi bebone ukuthi imali ikhona ukuthi kuthengwe lo mumbu ozabuye ezavelwa ngaphandle ukuthi abantu akula muntu ozabulawa yindlala. Kodwa engikucelayo-ke sithandekile ukuthi uhulumende uyancediswa phela uncedisa nabana bakhe. Uhulumende uncedisa lawa ngabanye ayilenhlanganiso ezizimele zethu ama-NGOs siyacela lawo ukuthi angenele abone ukuthi akula muntu obulawa yindlala. Bancedise uhulumende njengoba nje kunzima nje kuyakukhangela umumbu weZimbabwe lo unzima imali uhulumende iyalisa kumbe siyalisa ngoba umuntu ezezimanga kuhle kodwa-ke okwakaphesi njengoba sihlangana le ndlala futhi yilo divosi elikhona ekuhlangana lalo le ndlala nokuthi izifuyo zethu futhi kuyamele lazo zifile kunjalo kuyamele kulungisiswe le migodi kulungisiswe ukuthi izifuyo zithola amanzi le-stock feed zibe khona ama-NGOs lanxayena kuncedisa uhulumende kulezo nhlangothi ezinjenazinezo ezokuthi izifuyo zela zisile abantu bengasila izifuyo la zisile abantu bazabe besilile ngokunjalo sike yile udubo sibe sikhangelela emele ukuthi sihlanganise amakhanda ndawonye uhulumende ancedise ukuze kungabi le muntu ofayo kube sekuthi lezikolweni lapha ukudla kwabe khona ezikoleni abantu abantwana basuka ezingcilini nekhaya bengadlanga ubona la ukuthi abantwana kula ba-feeding scheme akhona ezikolweni abantwana bathole ukudla khona ezikolweni bathole kumbele kumahlewu kunatha konke ilobu ihlobo yokutshwala ngezitshwala konke khona kwenziwe ukuze abantu basile sithandekile.
Hayi, kuyezwakala umbono omhle kakhulu. Ububambe khona phaa ecingweni sizaphenduka kuwe.
Hello, caller.
Hello.
Tukutora nani uyezve muri kupi?
Manyoni paZimbabwe muri sete zemanga.
Aiwa, tiri wadi makadi iko kuZimbabwe uko.
Nzara chete nzara.
Ehe, nhasi mabva maita mahwekwe, maita lucky pana amai Linette Karenye. MDC Vice President vari pano saka munogona kuzwana mukana wekutaura navo asi tudze kuti kwakamira sei panyaya yenzara kwamuri ikoko.
Ndifati ndanyanya kutaura zviri kuno kuHarare ndombotaura zviri kuMashaland West kumunda kwangu ko. Ndinotaura kudaira gaulawo angoita roti hanzi ndipfa iseleke no pamunhu wese chikafu. Vasadaro. Vasanyepa vachidaro redway. Zano pia fula mpinga waka kukara kwa mweta mnaraonda mne mstu zirana uyu mtigirwe bato ili uyu mtigirwe bato ili wakangu kuziwa turwe MDC chet unoto diswa mlaini maurimo mkana wangola uto piwa uto torerwa ndosha wano ita wasa nyeta wa gauri isuzi pisiwa mwato tino gara mwano murujinji iwa ala nema kwa sena wala ina wanenge wali mzimbaza wala kateka masutu waru masofa wajika ma ice cream. Isisi wane namo, tisi nge turu matangomu, tine churu wana jeshi itika. Saka waru kwa namu nwese pari shuna kuti zampia fati, shahida, ninye kuti ino selekta wano. Wano damu nungule na elections, ane muna wana tika napano wezi wa mari, wano tichukwe zara masifu, maze nekuda kwe nzara, nekuda kwe rafu ya waru kutita muno Mzimbabwe. Upunda kuchidoka, kuno kwa Harare manji.
Ehe, kwa namira zi.
Zaza, chairo takatori kanganwa, upapanda kata wala nemishondoria, ndichita uchatowaniki pae kumbare kwake ikokoko auchatowaniko wamahwekwe kuti uzvane zvimba zvimatsaona zviya zviya saka vasanyepa baba ezvino zvikuno kutumwa zvanhau dzecorruption idzi dzeumbavha hwawe mhomu ndodziri kungotaurika asi raiti tiri kuda kutaura nyaya iri kamwe chete nekuda kwemaprize ezvinhu vanhu vaomerwa emaprize haisi kutaurwa nekuda kwokuti iwo hurumende yati iyoyo ndeyena mashops ese akazara muno Muzimbabwe saka kuti vachida kudzikisa chinhu havakwanise nekuti mashops ndeavo please ngavatinzire utizi izvozvi ndokutaurirati ndaane 2 weeks tisingadyi sadza hatisi kutori 1 hatisi kuzva kuti tinoribatira papi sadza racho vakatidaro mufunge vakatiti maschoofees tichadzikisa nazvino ndakakutaurirai tindakaenda ndakanokumbirira mwana akatozengwa ndakatomuendesa kumusha kuwainiwu kushanandi west uku ndokwa ndakanoisa mwana izvozvi nekuda kwevanhu ivava vanonyepa ana gaune babenisadareni ngatijekeseranei chokwadi MDC ikada kubatsira vanhu munotuma mashabhukuti kana vauya varivo vei kana vauya zobatsira vanhu chiregai vape vanhu vacho vanenge vachinyima pane kuti munhu orara nenzara chakanaka chii ngatipei vanhu vacho vamuchazovhara futi iri kupamberi apo 2023 wapiwa hawa nachamisa vacho vokuta zvavo kana kuti imi munovanyima mozotikukurutsa futi 2023 nzeyemuofisi yescava mosi taneta veduwei tinotambudzika vanhu isusu zvakanzi upo wakupinda yeri kubva nekumozambique pamozambique padhuzedhuze apa upo wacho hausati wasvika hanzi yeri kubva kuangola hausati wasvika apa takutotya pamotoya wane chirwere chiungotaurwa chatekeshera ichi hatichaziva
Manyoni
akazara uri kuti upo wacho.
Manyoni tina mai Linette Karenye vebato reMDC dai mai nhasi mune mukana wekutaurawo zvamuri kuda vagaule mataura navo chitaurai zvamungada kuvhunza mai Karenye tisati tati muchipowo vamwe mukana. Alo mai Karenye Ehe, pana kola ripana panonzi Manyoni vari kuda kuvhunza zvavari kuda kuvhunzwa kwamuri taura yenyu Manyoni.
Hello, ndaida kutaura nemi maimi vatinotsigira kuMDC kuti isusu vanhu katiri kutambudzwa hama dzedu dzinozivikanwa dzinotsigira MDC nzvimbo dzakasiyana speciari kumamisha havatiwi kana chinhu vachinzi vaMDC ndanga ndichikumbirisawo kuti muende muchinovapawo imimi nerudo rwamwari kana vakabuda havo nepfuti dzavo asi vanhu vavapa chikafu vadya vanhu vaivava vari kutambura havana chavari kumbopiwa vanenge vachinzi ndichatiwana chamisa Saka vanhu vanenge vachoticha miso kuti vanomuona kupiwa vachigara kumamusha vedwe. Endai munovabatsira vanhu vevava nokutsigirai zvakasimba.
Amai Karenya, amena manzwa zviri kutaurwa.
Ndinotenda zvese ndazvinzwa zvaataura. Chandingangoda kutaura mainyoni ndechekuti aiwa tinotenda nekuti imi muri kuonawo kuoma kwaita Zimbabwe. Asi chandingangoda kudzoka kwamuri ndechekuti vachamisa havasiriwo vanonzi ndivo vari sapozi yekuti vape vanhu chikafu. Hurumende nemutemo wedu weZimbabwe neconstitution yedu yeZimbabwe inotaura kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe kuti awane kudya. Mari dzatiri kuendera kumabasa, teksi iya yatinotorerwa, ndo imwe yemari inotenga chikafu chichienda kumari. Asi taita dambudziko rekuti Zimbabwe yaita problem yekuti hurumende yeZANU-PF ndo inoenda yosvika yonotora zvechibage icho chiya. Saka chakutodiva imini neni nevari kumusha ndechekuziva kuti aita dambudziko ndiani. Dambudziko raitika kuZANU-PF iri kutora zvinhu nechigombiro, iri kutora chibage nechisimba ichinyima vabereki vedu. Ndoda kuti ndikuudzei kuti kuna ana Mutasa, ndikatarisa Mutasa Central yakamboita jambanja ichitaura iyo kuti kumapurisa nevezanu kuti hapagoyiwi chibage pano nekuti chibage hachiziri cheZANU-PF. Saka chakudiwa vanhu veZimbabwe ndechekuti tibatane kuti kana chikafu ichocho chauya vachamisa havangauyi vachikugoverai. Chiripo ndechekuti kana chauya, kana chiri kubva kusocial welfare, kana chiri kubva kugovernment kuma NGOs, isusu ngatimire ndichizvimirira nemaraiti edu kuti hapagoyiwi chikafu pano kusvikira munhu wese ari mutete apiwa pasina political party. Ndo chete chatingakwanisa kuzvisunungura muZimbabwe. Pasina izvozvo ZANU inoita mabira ajojiro.
Aiwa, tinotenda Mai Karenye, moramba zvenyu muri panhare muzvare Tabitha. Tichakubatai munguva inotevera mabvao mawanikwa muchitaurirwa naMai Karenye. Ameno vagaule, kana muchiripo tombodzoka kwamuri. Manzwa zvanga zviri kutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo yeMashonaland West vari kutarisana nedambudziko rekuti ikoko vari kunzi kana usiri weZANU-PF chikafu hauwani. Zvakamira sei?
Zvavari kutaura vakarini zvinondirwadza chaizvo. Inini andi unaizaka kana isusu semhuri yeZimbabwe ngatitaurirei zvinhu zvinoti chokwadi kuitira kuti nevanhu vari kunze vanotibetsera vanzve zviri chinhu chaicho chiri kuitika on the ground, noti zvinhu zvisirizvo. Nemhanga yekuti zvinhu zvakadai zvinotikonzeresa maproblems akawanda. One, zvinotinyisa chikafu nemaNGOs zvinotinyisa zvinomisa zvinhu zvakawanda nemhaya yekuti vanhu vanenge vachitaura zvisirizvo zvisirizvo pahurumende iye iripo, gavhment yedu iripo, hakuna chinhu chakadaro. Kana kune chinhu chakadaro ndoda kuti nyaya iyi kana tichitaura chokwadi ngaimboripota investigate tione kuti ndiani ari kunyiba panapa. Kutaura chokwadi zvine zvinorwadza kuti vanhu vateereri venze zvinhu zvisirizvo zvichitaura. And the matter, vice president of the political party, I think that used to happen in the Urumendiam Garden, not in Urumendiam Nandagua. Urumendiam Nandagua is a good kind of stuff with Chuya, Chinokua Moon, where it's not a good battery to the Matanga. And this whole division is not better. But I think we politicize as we need to get more than we should agenda is happy. We should have the mileage, general mileage, nothing like that. But it's already in the region. When we are talking about the green people, but it's so much that we have more than we should have to make sure that we Zimbabwe. As leaders, let's think of our solutions. Anakanaka with Murieru Zimbabwe.
Aiwa, tinotenda vagaule.
Mapolitika masupporters ainyanzwe kuti muri kutaura aipapo muchiti hei ZANU yakashata ZANU yakashata ZANU-PF yakashata
Ai wati notenda regaiti mbupa mkana kuneva mwesta.
Yebo ke siloke sikhona pho mnumzana Gawule kungabe kulenhlanganiso yini ezizimeleyo ezinika abantu ukudla khona ngapho eCholocho liyababona yini World Food Program liyababona yini lokuvela kukhulumende abantu bathola yini usizo
abantu bathandekile bayalithola usizo ikakhulu ugatsha lukahulumende lo-social welfare liyapha abantu abadala ukuza nisezilisika alimanga ugatsha lukahulumende lena kathethi uhulumende ngele ndlela isiyindlela ememethekayo ukuthi eziyinkulu kakhulu sokumele kunikwe izimuli zonke ikakhulu njalo kukhona ama-World Vision labana labo-WFP bayebeyibo abanikayo ukudla la kuyake kubhalishwa abantu ngamashobhuku bebhalishwa abantu bonke abantu bethola ukudla akulakhethi ephambi lamapolitika ama-leaders ama-political parties afunakala ekudleni lokhu abasondeze eduzane ngitsho loko okunye kwelukwe-DMB kuqhutshwa igatsha le-social welfare kuyake kulamapolitika ama-councillors yayo yeqola lama-village heads ama-traditional leaders yaba khona duzane nokudla loko okunye ethandekile ukuthi abantu bebekhuluma amanga bethi bona ukudla loku kuyakhetha abantu benzani yobathola ukudla abazali MDC ngamanga ethandekile uyalihlaza abantu abafuna ukudinga indima yabo yento engayisiyo ento kuyayangisa kakhulu kenokuthi abantu beleku bekhuluma into enjalo abantu besuphekile benje kuloku kuhlanganisa amagama ndawonye incediseneni ukuthi abantu uhulumende ancedise ama-NGOs ayingasezingelekodala zindlela zincedise abantu bathole ukudla ezimakhaya bezikoleni abantwana bathole ukudla siyekeleni ukuqamba amanga yento ezinaleze akukwazi ukuncediseni alutho kuloku
yemamadini
ivote ngabuya ngeminini kodwa khuluma amanga yento elimazi isizwe isizwe ambona ukuya sincedisa kenekele kukudinga ivoti ukuthi abantu baze basike abantu lokukukhawuza kukhumbule ukuthi uzathola ivoti ngokuthi abantu bazazonda bezindalo kubi kakhulu
yebo ke hhayi kulungile besifuna ukuzwa nje ukuthi abantu bona kungasikho kwamabandla bathola yini uncedo ubumile khonapho ke sizabuyela kuwe ke sithathe umlaleli uDliwayo siyakwamukela kuhlelo
sabona mama isabona mama
yebo ke sikhuluma la ungaphi Dliwayo
ngibuya eRichards Bay ngeKhombo izobe ngifuna ukukhuluma la manje manje ababekhona abasivume sibamba amafoni
yebo kuhle ngoba selingeni lecingweni kodwa kungani
eKhombo khona manje
lingabe lile radio yini eliyifundileyo
ngiyabonga kakhulu ngokungiyeza isikhathi esokuthi ngikhulume lobaba loGawule lo mina kahle kahle mina mbiyiqalethina sisimbondwana samaa
kodwa ungaqhubekeli phambili khona eza kuzwa la umnumzana Gawule ungabe le radio yini ukuthi uvale ivolume ngoba kulokunye okuzwakala ye ungayivala ye khona sizezwanani ye njalo sikhulumeni kuhle nje sibuzeni imbuzo eyakhayo
ngokunikeza ithuba lelokuthi ngiyebuze ubaba uGawule 111 njengomakhaya mina ekhaya mina mbiyempari ni
yebo uthe umbuzane umnumzana Gawu
umbuza uthi kathi izano usemsebenzini umbeni uyayithanda izano
ye ungacaca kuhle wenzela ukuthi umbuzo wakho awuphendule kuhle
uyayithanda na izano umbeni izibeza ukuthi asesemsebenzini kuphela because amboni ukuthi umuntu esindebeleni engathanda izanu nje othanda ngaye awuli izanu mina umuntu esishoneni nje engizonda ngaye izanu mama mina ngayibona ibhukura hunde mina angikhangela ukuthi umuntu esindebeleni engasapoti izanu nje enzwa ngubaba lo
ye hayi ngicelani ukubuza kodwa livela ngaphe nkaya
alivele nkaya mina mbuye mtari
uthe mtare okay hayi kuyezwakala nanko ke umbuzo khuluma isishona hayi kulungile hayi kusho ukukhuluma zonke indimi ngcona kuphendule ngcona kuphendule umnumzana Gawule
hayi buze uprofessor Jonathan Moyo ogesi mgabe labantu izani into enjani
ye usomzuzile ngcono simnike ithuba lizaze liphele nanko umbuzo mnumzana Gawule sisamelele uyabuya
ngazalwa mphefumuli zakho uJoshua Nkomo umsunguli ufather Zimbabwe Muyo asimetisa kuti tivambane nezano PF dzavamba izano PF iko lapo tikona lapo komo achiya kona naye ngakwazi kuti mina nyini mina mudzera ku zapu ngazvalwa mpfumuni zapu ani zapu kuti my maro mudzalwa ni andaye joini zapu ngai uchocho komo wasata wahlanganisa fara itizvifambene kuti tizvisina tina dabukani pakati into dzazvinzakala dzombangazvo loko kwakhele kuti uti yena indawo umuntu izano PF unjanjani umbono wako yena wena bana khona phela phokona mina ngikhona phela phezikona ngi right lapho ngikhona la
ye nanso ke impendulo mnumzana Hliwayo
uchene nje uzayibona izandu sasa
ye ucho
uzayibona izandu sasa
ye uyachazisa lapho ukuthi abantu abaningi abasuka kuzaphu bangena
ngiyabonga ama itrongi zeyathi kumele one on one umele lanje zikhaphe ezivuze imbuze eminingi indaba ezalo izano yena wahamba wayajoin izano abantu abafoma izano abayazi
ye kodwa umzwile yini ukuthi uthi
ucabange kabili
hayi wuhle sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo mnumzana Hliwayo
interesting debate there Mike Renye kana mushiri panhare mumbodzo katinzi hello Mike Renye Mike Renye hello Mike Renye ehe amupoti tsana nguro kuti takatarisa pari zvino titarisa zvedu mune ramangwana madzimai nevamwe vakateerera panguva inoyi zvii zvamungavataurirawo kuti zvamuri kuita imi sebato reMDC kuwanikwa muchiita kuti upenyu hwavo hurandudzike
isu seMDC mavhela sekutaura kwandamboita tinoitawo zviya zvekuti tizame kubatsira vanhu kuti tione kuti tingadii kuti tiwane cheuviri tiwane kuraramisa vana nemhuri dzedu tiri kuzama kuita ishu iya yekuti isu kumaruzevha kwatiri tiite ishu dzedu dzemagadheni tiishe ishu dzedu dzemikando yekukandirana zvimari zvedu kuti zviwande but hapana hapana chazviri kunyanya kutipa chouviri chakawanda nekuti mavelas mari iyoyo uri kuti kana waiwana kaprofiti kacho kwawawana ikako uchada kuendesa vana kuchikoro uchada kudya mumba saka ifull from here chashata muzimbabwe ikonomi yedu and isu semadzimai emuzimbabwe ngatisarasiswa pfungwa nezvanhu babawo vari kutaura baba gauri kwavari ndevekuti nhai baba gauri hurumende yamugabe neyamunangagwa zvakasiyana here handiti ingori zano PF leadership iyoyo yanga iripo paina mugabe ndo ichingoripo zvanhasi itai zvinhu zvinoti chero zuva ramunomuka makafa mwari anokunzwirai nyasha vanhu vamuri kunyima chikafu awa these are innocent zimbabwens vane kodzero yekuwana mari kana imi muchida kuti murarame sezvanhu chitorai mari yemaretpayers enyu imini yetekpeya yevanhu vezvanhu ndokuti muone kuti hakuna amunoona ane mari inoenda navanoda MDC saka itai zvinhu zviri pamutemo vanhu vadye vese kana iri nzara munhu wese anofanira kuzwisisa kuti chasatisa kuti chii imi sehurumende yezvanhu chinjai maitiro enyu mazimabwenzi namadzimai takurara pakunozvara hakuna mushonga pakurwara BP hakuna mushonga zvese izvozvo zvaurawa nemi vanhu vezvanhu gadzirisai hunhu hwenyu muchinje chero mukati chero nguva iyoyo yekuti mugabe zvinhu zvanga zvakadai zvakadai hurumende yamugabe kuda munguva iyoyo yanga itombori nani nekuti maibva pachigaro akabva bhare sipo richiita 85 cents nhasi bhare sipo muhurumende yenyinini vamu vagauri yakuita mari ye$45 mugabe akabva chingwa chiri $42 kana kuti $50 kune chaizvonzi chaakudhura izvozvi chaa$19.20 saka zivai kuti hurumende yenyu imini itori wezvani yamugabe chinjai maitiro we are sick and tired of your government and your ruling as women of zimbabwe we are tired mafees hatisi kuawana izvozvi munoti kumakoleji kumayunivhesiti mwana ngaabhadhare ma$7,000 where do you expect a civil servant to get $7,000 imi vagauri anoiwa
Amai Karen, chiregai tipe vagaule vapindurewo. Thank you so much. Let's give a chance to Mr. Gaule to respond. Vagaule maamuri kunzwa zviri kutaurwa navakarenyi. Mongoti pindurei muchidimbu kuti tipowo star nguva yekutataura nemi.
Zvino radza kuteerera vanhu vateereri vechinzamu nechirasika echisapota mugave ekuti mugave yakakonzeresa maproblems atinawo munyika yedu neuramba urambira chigaro akaitiri mupower takaona maberia chechi echiuya maberia chete anotsakara singa chatenga chesigwa nesagare sagara kazara mabhondi maberia chete kwakauya mabhondi notes nenguva yamugare zvese zvakashata zvese izvi zvakaitika nenguva yamugare iye zvino ari kupreza mugare nemahavo kuti vakabatana neg4 kuita zvinhu zvenyu vakabatana navo ende izvo zvinoratidza kuti munhu wacho haasi kutaura chokwadi ari kutaura ari kurasika haasi kuziva kuti mugare ndiyakakanganisa zvinhu zvese zvese zviri munhu hurumende yamunangagwa iri kugadzirisa chinhu changa chakafa munangagwa ari kutora economy inherited a dead economy and we must admit could tell the truth and shame the devil kuti vanhu munangagwa akatora hurumende chechinhu chakafa ari kuzama kuti achiraramise chinhu chakafa ichi
haiwaregaitiokubatai muromo ipapo vagaule
kuti muwane vhoti muelection inouya kuti vanhu vatambure varambe vachitambura
batai makadaro sta
hayi siyabonga bonke ke abasixhase kuhlelo lwethu lwanamhlanje lapho ebesicubungula khona inhlupho ezibhekane labaningi sizibuza ukuthi kambe abantu kuyini abakwenzayo ukuthi baziphilise sibonge uCouncilor Lillian Mlilo obekuhlelo lethu labanye njalo abasixhasile
aiwa tinotenda Honorable Lynette Karenye veMDC vanova ivo Vice President weMDC uyezve tanga tina vabelieve Gaule veZANU PF tichitenda zvakare tisina kukanganwa mese muri pano palive feed yedu parizvino pana Adala veGonyeti vari kuti takateerera vaGaule Walter Mapfumo hanzi tiripo disciple Madandira vakuti we are here talent Manika ari pananzi tiri we are here and how are you Angela Magariro vari kuti maswera seiko sister Mavi I'm following you from Cape Town. Tobias Wateyans, I don't think Vagaule zvamuri kutaura ndinowani kwanchizvi believer. Adala Vegonyeti vari kuti politics dzenyu madhara imi. Angela Magarira ari kuti zvakaoma veduwe zviri kuitika munyika. Adala Vegonyeti vabva vanyora ivo kuti Vagaule ameno vabva vaisa kuti vari kufadzwa nezvimwe zvamuri kutaura ndofunga. Asi tinokutenda ivese Claudius Benella hanzi maramba here kuti tifonera aiwa tinenge tichiedza tinhare dzedu tichiramba ini ndini Marvelous Nsanganya uye ndiri muWashington
yebo ke asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngolwesine oluzayo olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington